sangano revagari remasungwe United Dresdens and Red Bears Alliance kana kuti Mura richimirirwa nemagweta aro ekwamutendi mudisi nechishumba rinoti raendesa tsamba yeyambiro kukanzuru. Gweta revagari paadvocate Philip Shumba vati kanzuru inofanira kutora matanho ekubvisa makurukoza aya nekuti ndiyo ine matangi emvura ari mugomo remumusha weTarget Copy.
Tsamba itakanyora ikaenda kusite of Mashingo tichigunun'una maererano nemakorokoza vari kucherachera zvemamining kugomo reTarget Copy. Takavaziviswa mutsamba iyoyo kuti zvanga zvichiitwa kana kuti zviri kuitwa nemakorokoza zviri kunze kwemutemo uye zvine dambudziko rekuti zvinokonzera njodzi yekudhirikira kwedzimba dzevanhu dziri mudhuze pamwe chete nekukanganisa mvura inomwiwa nevanhu sezvo mugomo rimwe chete umomo mune tengi remvura inoenda kumaresidential areas kunogara vanhu vamucheke.
Matanga aya anotyirwa kuti akadhirika nekucherwa anogona kupa kuti dzimba dziri pedyo nawo dziyeredzwe nemafashamo emvura sezvo zvichinzi anotakura mariti anosvika mamiriyoni 10 anopa dhorobha rose mvura yekushandisa. Amai Entrance Takaedza vemumusha wekwamajange vanoti kunze kwenyaya yemvura makorokoza aya ari kushandisa zvinoputika achidhura gomo zvobva kuti dzimba dzavo dzitsemuke uye kukonzera ruzha rwakanyanya.
Inini somugari womuwadhi 6 tinonzwa hora dzinodhugwa tichivhundutsigwa nguva nenguva dzimba dzinondengendeka zvokuti totoshira dzimba.
Meya wedhorobha remasvingo vakoreni maboke vanoti vari mubishi rekugadzirisa nyaya iyi.
Last council meeting takata resolution yokuti maconsent papers esata takaita kuvanhu vari kumaina pagomo tima withdraw. Saka izvozvi zvitasara kutinyorere Minister of Mines kuti semacity of Mashingo we no longer have atisina patinoti tiri kuconsenta kuti vanhu vaite mamining activities pagomo apo.
Mukuru webasa Mumura vaanoziva muguti vanoti vatora danho iri nekuti upenyu hwevanhu hunogona kupinda munjodzi.
Nyaya yehuru iripo ndeyekuti pavava kuchera iko zvino mugomo imo mupato wapazasi pematengi anova anochengetedza mvura inomwiwa neguta rose. Pane njodzi huru yekuti kana matengi waya akaukundikana nenyaya yekudengeneswa kwaanenge achiitwa nehora dziri kuputika pasi akaukundikana akawondomoka panogona kuita njodzi chaidzo kutofuwa kwevanhu nemafloods anogona kukonzeresewa neipapo.
Asi mamwe makorokoza akataura nestudio 7 anoti ivo vari kuchera mugomo umu nekuti vari kusevenzera vakuru vakuru vezvematongerwo enyika avaramba kudoma nemazita avo. Mumwe mukorokoza anoti iye anoda kuzivikanwa nekuti chinjiri ati chavanoda chete imari zvematangi nedzimba dzevanhu havanei nazvo.
Imba yemunhu kana ikawainogona kungovakwa imwe asi mari iyi hatingairegi nondo patoraramira. Saka iwo kana uchiona kuti dzimba dzavo dzinowa ngavachinje vokugara vaende kumwe tiri kune dzimwe nzvimbo totobudira zasi memba yemunhu zvodoti apa hatingamboshamisiki tengere mvura iroro harogona kungowa kana tiripo tichingozoona zvinoitika tiri mukati imomo.
Magweta emura ati aendesa tsamba idzi kubazi rinoona nezvezvicherwa munyika nekuhofisi yegurukota remasvingo vaisrael chadzamira. Vashumba vati pakasabuda zviri kudiwa nevagari nyaya iyi inopedzwa nematare edzimhosa sezvo ine chekuita nekodzero dzevanhu dzakaita seupenyu nemvura. Ndakamirira studio 7 masvingo tini Godfrey Mutimba.